Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tirosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 16 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund rinoti upfumi hweZimbabwe huri parumhananzombe uye hunoda kugadziriswa nechimbi-chimbi.
Zimbabwe yoronga kudzosa dhora remunyika asi zvichiitwa muchivande.
Nhasi tinoenda kumaruwa enyanyadzi kumanikaland uko tinonzwa mufaro uri muvarimi vemudunhu iri.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Upfumi hweZimbabwe huri parumhananzombe uye hurumende inofanira kutora matanho akasimba mukuona kuti matambudziko akatarisana nenyika agadziriswa. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa nechikwata cheInternational Monetary Fund kana kuti IMF icho chakashanya muZimbabwe pasi pechirongwa che2017 Article 4. IMF yakapedza rwendo rwayo ndokubuda nekomekedzo dzakati kuti dzinofanira kuchevedzerwa nenyika kuti ibude matope mairi munyaya dzezveupfumi. Chikwata ichi icho chaitungamirirwa namai Anna Lucia Cornell chakanga chiri muZimbabwe kubva musi wa2 kusvika musi wa13 mwedzi uno chishanda nemasangano akazvimirira. Nyaya dzakakurukurwa dzainangana nebudiri remune zveupfumi, zvimhingampinyi pamwe nenzira dzingatorwa kugadzirisa upfumi hweZimbabwe.
Mukupeta kwacho rwendo urwu, chikwata ichi chakaburitsa gwaro rinoratidza kuti upfumi hwenyika huri parumhananzombe. Chinoti kumutsiridzwa kwebandiko rezvekurima pamwe nezvicherwa kuchasimudza upfumi gore rino, asi hazvigone kuti zvirambe zvakasimbisa upfumi kana pasina kutorwa matano anosanganisira kuderedzwa kwemari inoshandiswa nehurumende. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti havaone hurumende ichitambira zvose zviri kukurudzirwa nesangano iri, zvakaita sekuderedza mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende sezvo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hatingiti tinotambirika nenyaya yekuti zvizhinji zvavakutaura mugwaro ravo iri zvinhu zvatinogona kunge tichidhila nazvo. Hazvizi zvingatidyire mari yakawanda kuti tinge tichizviita mareforms andiri kudikanwa acho. Mareforms anongoda kutsigirwa nemakey stakeholders especially political support, political will, political commitment. Saka maonero angu inini zvinhu zvavakutaura zvinhu zvagara zvatinoziva zvatinogona kunge tichigadzirisa senyika.
Vari kukomekedzawo kuti pange pachipiwa mukana wekukura kumakambani akazvimirira kana yatingati private sector. Mungaona here zvichiita izvozvo kuti private sector inge ichipiwa mukana wekukura yoga?
I think private sector kuti piwe mukana wekukura hunge ta reform a doing business environment. Of course already sezvingazikana nevanhu vakawanda office yepresident necabinet iri kuunza mareforms, but chakakosha ndechekuti tiexpedite process iyoyo yekudhila nezvimhingampinyi zvikuita kuti vemabhizimusi vasade kuwandudza mabhizinesi avo kana kuti even maforeign investors anga asingadi kuuya kuZimbabwe. Nyaya yehigh cost of doing business. I think inyaya hombe hombe nenyaya kuti infrastructure haina kunyatsa kumira zvakanaka nenyaya kuti miripo yekukereta mari yakakura zvakanyanyisa. Saka I think mari reforms, ma structural reforms anofanga achiitwa kuitira kuti ti create environment kuti ma business wavandudzike.
Vane kurudziro dzakati kuti dzinosanganisirawo kuti pange pachi demurwa mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende. Zvinhu zvingatambirika here nehurumende izvi?
Ndifunga kuti zvinotambirika nehurumende even nevashandi. Chekutangisisa gore ratatarisa naro rinouya iri gore remaelections. And ma civil servants, they are a key constituents yekuti hurumende haidi kuonekwa ichivashatirisa nekudimbura mari dzavo. Saka handioni zvichigamuchirika izvozvi nemaelections atarisana gore rinouya.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare neStudio 7.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti ichokwadi kuti kanzuru yavo yakacheka ukama wayo nekambani yanga ichitevera zvikwereti zvekanzuru muvanhu. Mashoko avaManyenyeni anotevera mashoko akabuditswa paFacebook nesangano reHarare Residents Trust. Kambani yeWorld Cash Debt Collectors yanga ichishandiswa nekanzuru mukutevera zvikwereti zvokuti yanga yava kubatira vagari vemuHarare midziyo yavo zvinonzi zvanga zvisiri pamutemo nematare. Matare akati zvaiitwa nekambani iyi zvainge zvisiri pamutemo, asi sangano reHarare Residents Trust ragara richikurudzira kuti Well Cash Debt Collectors iferefetwe uye vachitiwo iri kuita basa rayo zvisiri pamutemo zvikuru kubatira vagari midziyo yavo.
Tsvagiridzo yakaitwa nesangano iri inoratidza kuti kambani iyi yakaumbwa muna 2000 uye vakuru vekambani iyi vanoti Cashington Mavunduke, Eunice Mavunduke na Junior Mavunduke. Zvinonzi Eunice Mavunduke akazosiya basa nekudaro zita rake rakabviswa kuDeeds Registry Office. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi Well Cash Debt Collectors panyaya iyi. Asi vaManyenya nevati mushure mekunge kanzuru yakanyora nachibvumirano chekushanda nekambani iyi, kanzuru yavo ine zvairi kuita kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka uye zviri pamutemo. VaManyenyeni havana kuda kutaura zvakawanda vachiti vanga vakabatikana.
Gurukota rinoona nezveupfumi, mapazi ose anechekuita nemafambisirwo ezveupfumi kusanganisira mapazi akaita seremigodhi rekutengeserana uye Bhanga Guru Renyika reReserve Bank of Zimbabwe, atanga kuita nhaurirano nevemabhizimisi vachizeya nyaya yekudzora dhora remunyika kana kuti zim dhora. Asi nyaya iyi yakonzeresa mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti nyika yaikudzokera kumazivandadzoka sezvo kurembera kwayakaita pari zvino kuri nani pane kudonha. Asi vamwe vanotiwo nekushomeka kwakanyanya kuri kuita mari mumabhanga hapana kusiri kufa. Gurukota rinoona nezvezviwanikwa vaWalter Chidhakwa vanoti hurumende ine urongwa hwekudzora dhora remunyika kana kuti zim dhora rakaberekwa negoridhe. Vachitaura nebepa naure Herald, vachidakwa vati izvi zviri kuitwa nenyaya yekuti munyika hamuna mari zvapakuti upfumi hunyanye kuenda kumawere. Vanotiwo hurumende yatotanga kuedza kutenga goridhe richapa kuti dhora remunyika ridzoke. Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatenda kuti pane misangano yakadai iri kuitwa nehurumende yakanangana nekudzora dhora remunyika.
Ndingati inhaurirano dzichiri kuitwa, isu hatisati tanyanyaona zvedu kuti vari kuda kunge vachizvifambisa sei, asi tinoona sekuti isusu nyika yega yega inofanira kunge ine mari yayo. Saka isusuwo senyika tagara taive tichizosvika pachinhano chekuti nyika yaifanira kunge ichidawo kushandisa mari yayo.
Asi vaMutashu vatenda kuti zvakakosha kuti hurumende ipe vanhu chivimbo chekuti yagadzirisa zvose zvinodiwa kuti dhora ridzoke pasingazoite zinyekenyeke. Mashoko aya atsimirwawo nevaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rePDP vatendai biti avo vati kuda kudzora dhora remunyika pari zvino kukokera mhepo wakasenga mamera mutswanda.
biggest problem yaita muZimbabwe ndekuti vanhu havanongospenda mari vozoborrowa to cover where what they've spent. So even if vakadzosa Zimbabwean dollar, that to mean is that tinongodzoka kuhyperinflation iyaiya yema 231 million%, yema 500 billion%.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano, vatiwo vanotenderana nemaonero avabiti.
Dambudziko ratinoendere kuti kuti tiunze zim dollar, tinofanira taane mareserves akakwana eforeign currency anotibatsira kuti kana taunza mari yedu tikana tauda kuzoitsvaga hatizoshayiwi mari iyoyi kubank. Saka hapana chakaipa kuti dai zvinhu zvaya zvitu zvatotarisira kuti hurumende iunze mari yezim dollar yechisapotwa negold. Asi dambudziko ratinara nderekuti hatina mareserves egold mureserve bank. Chakatanga ndechakachenjedza petakaita zvebond note. Vamangudya vakatiudza kuti vari $200 million yavakapuwa nasi Exim Bank. Vechireva kuti kana munhu apuwa bond note akaenda kubank achasvika onopiwa $US nekuti yainzi iri backed up pachirungu iriko kureserve bank. Asi zvitakaona tese nezvatikora nhasi zvekuti ukaenda nebond note wena utenga zvinhu zvekunze kwenyika. Mabhengi haasi kutambira bond note semari inoshandiswa kunze kwenyika. Asi kureserve bank kunonzi kune mari iriko yakabeka bond note. Saka kana tatadza kufufira ipapo kutanga ipapo hatizokwanisi kutenda hurumende kuti inokwanisa kutiunzira mazimu dola. Hurukuro yezimu dola haifana kutombotanga zvachose. Zimu dola ine mamemories akashata kuti vanhu vakarata mapension avo nyaya yezimu dola iyoyo. Vanhu vazhinji vakazvimboona vava pazero maakaunti asina chinhu. Ukataka maakaunti akashowana reserve bank mari iri mubank i2% yetotal deposit zvichireva kuti madhipozita akaitwa nevanhu mubank $60 billion mari irimo ine hard cash inokwata kunotorwa imomo i2% close to $300 million. Saka vanhu vari kuenda chirwirangu kunotora mari kubank. Dambudziko redu ndekuti tofanira kuexplora, tofanira kuunza mainvestors. Haungaunza investor uchiti kwa indigenization, ngavabvise indigenization iyoyo.
Mashoko aya atsinirwawo navabiti avo vati hurumende inoziva zvinofanira kuitwa uye ikasadaro inenge yasvikira moto muziso.
Zvinyawe zvaakurana ikonomi zvigure zvekudzvarise vana nyamadau. Gold reserve yakasoshandiswa kudhara kuma 1970 and the world currency of reserve is the United States of America. That's why every country in a United States dollar, because gold reserve yako.
Muna 2009 Zimbabwe yakatanga kushandisa mari kune dzimwe nyika mushure mekunge mabera checks ainge aparurwa nevaiva governor weRBZ vaGideon Gono anyanya kushaya simba kubva muna 2008 kusvika muna 2009.
Mashoko atichangotambira anoti Air Zimbabwe yarambidzwa kuenda kunyika dziri musangano reEuropean Union. Mumashoko kuvatori venhau iHiu yati Air Zimbabwe ndege imwe kubva kuNigeria, imwe kubva kuSaint Vincent, imwe kambani yendege yekuGrenada neUkraine dzinogona kuita njodzi. Izvi zvinotevera ongororo yakaitwa neEuropean Aviation Safety Agency. Tichakupanya izere mangwana.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mushure megore rekuparadza zvirimwa kumadokero nekuchamhembe kweAfrica, makonye anonzi akaonekwa munyika dzakawanda kumabvazuva kweAfrica dzinosanganisira Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Ethiopia neBurundi. Vatimota Mbaya vano vemurimi ane makore makumi maviri nemashanu vachibva kumadokero kweKenya vanoti zvikamu makumi manomwe nezvishanu zvemunda wavo wechibage zvakaparadzwa nemakonye muna kubvumbi.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nasi vadzivirira danho ravo rekuziya mashoko anonzi akakosha nevakuru vakuru veRussia pamusangano wakaitwa pamuzinda weWhite House rondo rapera. VaTrump varamba mashoko aburiswa nemasangano enhau ekuti vakaziya mashoko anofanirwa kuchengetedzwa zvikuru ane chekuita neIslamic State.
Varimi venharaunda yenyanyadzi mudunhu rechimanimani vanoti vari kutarisira kutanga kurima zvegore rose mushure mekugadziriswa kwedambudziko remugero unofamba nemvura yemadiridziro avo kubva kurwizi nyanyadzi. Mugero uyu wainge wazara jecha izvo zvange zvotadza kuti mvura ifambe zvakanaka. Mutorerwe nau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Minda yemadiridzo yekunyanyadzi yakaparurwa mugore ra1932 kuchirimwa zvirimwa zvinosanganisira chibage, gorosi, binzi uye matomatisi mwaka yose yegore. Asi izvi zvange zvadzikira nekuda kwemvura yange yave shoma sezvo mugero wemvura wange wazara majecha. Varimi vanosvika mazana manomwe nemakumi maviri vakabatana ndokuvhara tukova twose twaizadza mavhu mumugero wavo, izvo zvanga zvopa kuti vatadzi kurima rutatu pagore sezvavaisiita makare. Rwendo rwuno varimi ava vanenge vave pachidanho chepamusorosoro sezvo vanenge vorima nemazvo zvichitevera kupedzwa kwakaitwa dambudziko iri nekushanda pamwe chete kwavakaita nevarimi sehurumende pamwe nemasangano akazvimirira oga Oxfam neSafire. Mutevedzeri wasachigaro wevarimi venyanyadzi Irrigation Scheme Committee Richard Guranungo vanoti dambudziko ravo rakatanga apo vagare vange vongotema miti zvisina tsarukano, izvo zvakapa kuti pave negukura vhumu.
Gaidu kuti Zimbabwe panapa pakaita mistake kuti anhu anga ondotema tema miti musikafani kutemwe miti, saka sirozhe ndobva yawandisa maningi mvura kwakuchindosa pese 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 sokundosa, saka iende kubva rowa straight mukanawo. Kanaro yu ndiko mfarko majinge Riversend. Riversend ndia utea kukoshora majito korea isusu. Ndoku zwa yako maka tiba tira imu kuti mutisu mzire. Sika veta, tishikoshora opisha na za veta. Kuti maakota nisira supanisi ba. Sema famasi isusu.
Vagura nungo, vanoti kumakorea fura, vairi mazirimwa zvakasiyana siyana. Vachiko wapakuru kwazvo, vasati wabiri kwa ane njozi yegukura vum.
Zizi kumasure, tiairima sinada mzikoba. Tairime first magwere, tobe magwere tuene muhwiti, sweet beans ili yaka nako, chiva, pasi na mbredi himbita mabrikeji, yanga isi mabrikeji, because wangu kusina si soroshe. Saka isi zima gazira maashi, ita sunizi maashi, mwa ita sunizi. Aaaa, nufunga tisharime mari mila tani, tuku fukuma shure, kuti, tairime magwere ili yaka naka, tobe ni muhwiti ili yaka naka, tobe ni sweet beans ili yaka naka, tomatoes ili yaka naka, tisha egzita zuti, wale tuwe makambani, ya teka makambani, wana national foods, wana cane foods zia, chivrima timatingu, kuwandisa kukulima mbra irimo. Iko zine zikishia kuzukura ipo kufuti manji, kutisharime zwakanyanya, kuti matibatira, matibatira, zwakanyanyisa.
Mumwe murimi wekunyanyadzi vaebheti makotamo vanoti varimi vakawanda vakange vorwadziwa neupenyu sezvo raramo yavo ingori paminda iyoyo yemadiridzo.
Zvakange zvaoma zvikuru ngokuti kwakusina zvachose mvura yanga ichabve kuna Nyanyadzi River itinoti munyanyasi. Kwange kusisina nemaonero emuno kutozviitawo imimi. Muri kuona kuti kanawo yanga isikachaoneki. Zvorewa kuti nekanawo yamvura kwako yanga isikachaereri. Ndo dambudziko range rapo guru chairo chairo. Ndo dambudziko iroro rakatanga muna 2000 pakaita cyclone iyai.
Murimisi wekuchimanimani vachishanda nebazi rehurumende reAgritex vatekishwa zvakama vanoti varimi vekunyanyadzi vakange voyaura nekuda kwegukura vhumu.
Siltation yanga yanyanya, ndodai kuti siltation yanga yadzika more than 2 meters kudzika kuenda pane canal zvekuti mvura yanga isingachagoni kuwerera. Saka sezvitaona kuti excavator yakauya ikachera varimi vachibatsirawo kubvisa panenge pasarira. Saka zvinotaura kuti basa raitwa irori rinogona kutitora kwemakore akati kuti 15 to 25 years canal yedu ichiri pakanaka.
Vakila kama vanoti kutanga kurima zvakanaka kwevarimi kuchavabatsira mune zvakawanda kwazvo, vose yakupema zvekudya kwavange voita kumasangano akazvimirira kana kuchema kuhurumende vachida rubatsiro.
Zvaitwa izvi zvichabatsira varimi zvakanyanya nekuda kuti upenyu hwavo malivelihoods avo anowana kubudikidza neirrigation. Saka irrigation iyi yanga yakanganisika nenyaya yekuti kanaro yedu yanga yazara ivhu zvokuti varimi vangu vasingachagoni kudiridza vachitengesa zvirimwa zvavo. Now project yakauya neSafire yatibatsira kuti mugero wedu iri canal iri kugadziriswa varimi vachatanga kurima kuti vagone kurarama vachiendesa vana vavo kuzvikoro vachigona kuzvivakira even misha yavo kuendawo kuzvipatara nezvakasiyana zvavangada muupenyu hwavo kuti upenyu hwavo huenderere mberi zvakanaka.
Sabhuku Edmo Chitina vekunyanyadzi vanoti vagare vainge vasinganyatsofara kana mwaka wekunaya kwemvura wosvika nekuti vaiziva kuti mvura yedenga yauya nematambudziko ayo.
Ndoshupika ngekubvise jecha mumugero. Mvura ikandonaya. Taida kuti mvura inaye asi techiti zvakomana yainaire ngekuti zviro tainge mumugero chipfise majecha. Inayamba zvekuise majecha. Yaidaro taiti tikaita namasi fumire mangwane kanaya tatangozve zvichiramba zvichidaro. Saka pamwaka uya mwechione dambudziko retinaro uchibva mwatibatsira wana mwana Sawani Safari aya akauya achisa nemagabriel nezviro zvese zvakadaro kuvhare kuti jecha isavhare mugero. Nyanyadzi irrigation yainga yatomira ngendaa yejecha rangari kupinda mumugero.
VaIsaac mwana wasani avo vanoshandira Safari rimwe remasangano akabatsira varimi vekunyanyadzi irrigation scheme vanoti chinangwa chavo ndechekusimudzira nharaunda kuti dzikwanise kuzvimirira munyaya dzechikafu kuitira kuti mhuri dzive nehutano hwakanaka mumatanhu ose avari kushandira vari muZimbabwe. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rechikafu zvokuti vanhu vanosvika mamiriyoni mana vanoda rubatsiro rwechikafu sekutaura kwesangano reWorld Food Program. Ndakamirira Studio 7 kunyanyadzi Chimanimani, ndini Lloyd Moyo.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti kunyanga hazvo paine kutyisidzirwa kwevanhu munzvimbo dzekumaruva nevatsigiri vebato rezano PF vechidiki vekumaruva vanoti vakazvipira kuvhota neuwandu hwavo musarudzo dza 2018. Rimwe remasangano aya isangano reZimbabwe yadzoka maiuye iZimbabwe. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaitai Machakaire avanoti chinhu chakakosha zvikuru kuti vechidiki vanyorese uye kuvhota musarudzo idze.
Vanhu vari kuchitambira nemufaro wechidiki wacho ivavo uye kunge tikataura nevabereki wewana ari kuratidza kuti vari kuzvigamuchira.
Pane zvemhengampini here zvamuri kusangana nazvo muchirongwa ichi?
Tine dzimwe nzvimbo dzatiri kusangana nematambudziko ekuti vanhu vanenge vachityisidzirwa nemasabhuku nevatungamiriri vamwe vezano PF. Zvikuru sei kumudzi vanenge vachitorambidzwa kana kutouya kwatinenge tavadainza kuti vauye, uyezve vakatotanga kunyeberwa kuti chirongwa chicha cheBVR chinoita kuti munhu azikanwe kuti anenge avhotera papi. Saka mukangoita izvozvo ndavhotera opozisheni nodzokurura zvatakaita 2008. Saka mashoko iwaya ari kutenderera chaizvo iyo nzvimbo yatiri kufamba mumareserva ikoko.
Ko, vari kuti chiine nyaya yemhirizhonga inowanzoitika munguva yesarudzo?
Nyaya yekuti mhirizhonga iyoyo ndo imwe yatiri kutoenda nayo kuvanhu tichivaudza kuti tikanga tisina kutya, tikatya mhirizhonga hatina kwetinogona kuenda. Saka tiri kuvapa simbiso yekuti hakuna mhirizhonga inozoitika, nekuti kana tabuda tese neuwandu hwedu taenda tanosarudza tochengetedza vhoti yedu isusu. Sarudzo iyoyo inogona kubuda nenzira yatinenge tichida, uye tochengetedza vhoti yedu tese tiri pamwe chete. Tokurudziro yetiri kuvapa iyoyo.
Pakurudziro yenyu iyi vaMachakaire, muri kuvadzidzisawo here vechidiki nezvinodiwa kuti vange vachigona kuvhota?
Ichokwadi, tiri kuvakurudzira kuti kana vachinge vasati vatora zvitupa vagadzirise pachiri padhuze votora zvitupa kuti vazokwanise kuenda vachinonyoresa kunovhota kwacho ikokoko. Tiri kuvataurira zvese zvinodiwa zvacho.
Vaitai Machakaire ndo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe. Vanga vachitaura vari parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNigeria. Bazi rezvekutengeserana muAmerica reUS Trade and Development Agency rakapa mari kukambani yekuNigeria yeCommunity Social Enterprises Limited kana kuti CSEL kuti ikwanise kuita ongororo yekuti munyika umu mukwanise kugadzirwa mhando yemota inoshandisa zuva kana kuti solar energy. Urongwa uhu hunonzi huchabatsira nyika yeNigeria zvikuru mukuti vanhu vakawanda munyika iyi vawane magetsi. ongororo iyi yakanangana nekuwanisa vanhu vari kumaruwa munzvimbo dziri pedyo nemadhorobha magetsi. Nzvimbo idzi dzagara dzichinetsa zvikuru nekuwana magetsi. Kambani yekuAmerica inonzi Renew Via Energy Corporation yekuAtlanta, Georgia, ndiyo yakapuwa basa rekuita ongororo iyi. Mukuru weUS Trade and Development Agency muAfrica, Valinda Fitz, vanoti vane chivimbo kuti mushandira pamwe uyu uchiabatsira Nigeria. Mukuru weCCEL vaTrey Jarade vanoti vanofara zvikuru kushanda nekambani huru yekuAmerica iyi. Bazi remuAmerica reTrade and Development Agency iri rinobatsira makambani emuAmerica kuti akwanise kuwana mabasa kunze uye kutengesa zvinhu zvavo kunyika dzichiri kubudirira. America inoti inofara zvikuru nekushanda nenyika yeNigeria munyaya dzekuwanisa vanhu magetsi. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNigeria. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu paFacebook zvaunganidzwa naMarvelous Mhlanganya huye.
Panyaya yemusikana wechidiki Jackie Nyamutumbu uyo ari kuti iye ari kufunga kudzokera kumusha kana zvinhu zvichinge zvanaka. Sara Mategude ari kuti zvakanaka chose. Panyaya yekuti Zimbabwe yoita mari nefodya inovhiringidza utano hwevanhu. Lawrence Mafurauzi Drugsler anoti iye kurima fodya kumwe kuputa fodya kumwe. Ziva ipapo fodya haisi kurimirwa kuti vanhu vapute asi kuti chirimwa ichi chiri kutoraramisa vanhu munyika yese. Sezvo kunze kusina mabasa saka fodya ndochirimwa chatoburitsa vanhu vazhinji kubva mumatambudziko. Panyaya yekuti kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa konetsa. Efias Sakawira anoti tagara tichizviziva kuti hapana coalition iripo. Zvakafanana nekuumba ngombe yevhu haise yakakuma asi kuti muumbi ndiye achatambura nekukuma. The sponsor is now having sleepless nights. Tapiwa Bongea Sigauke anoti we saw this coming. This is all about power and nothing else. Each leader of political parties in this so-called coalition wants to be the leader of the coalition, and there comes the problem. Gift Moyana anoti, munoti vanga vabvisa vamugabe kana vachiita zvavanoita izvo. Zvakuratidza kuti tikanyavaisa muoffice vangazogona kutonga nyika here vanhu ivava. Tozodzoka toti regai baba achatunga vatonge havo dzamara mukufa varipo pachigaro. Patrick Chiparaushe anoti vamogeni kana zvanetsa ngavamire vega vasiyane neavo vane tumapato. Tinongonyuka tinoda kuvhiringidza kuti MBCT itadze kupinda muoffice. Tinokutendai vese vakanyora paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page iyi endai kuFacebook mubva majanya pakanzi like papage reVOA Shona. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nasi muchirongwa chedu cheLive Talk apo tichakupai the connection chamunopiwa namutungamiri Nkomo. Tinenge tichitarisa nezvikurudziro dziri kuitwa nemamwe masangano kune vechidiki zvikuru vekumaruwa kuti vange vachinyoresa kuzopinda musarudzo dzekuvhota.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzakare dzanhasi.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose reIMF rinoti upfumi hweZimbabwe huri parumananzombe uye hunoda kugadziriswa nechimbi chimbe.
Zimbabwe yoronga kudzosa dhora remunyika asi zvichiitwa muchivande pachiitwa musangano nevemabhizimisi nevakuru vehurumende.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, Toksia Emina, Chris Kande munau dzechindebele.